Chisungo Chechi Makumi Makumi Maviri Neshanu Chekutanga Munu Wesu Ane Kodzero Yokuwa Nemagariro Aka Kwana Kuti Awe Nohutano Wakanaka Nokurarama Jakanaka Ie Pacheka Pachake Nemuru Yake Ichawana Kuja Jifeko Imba Kurapwa Nejose Jinoti Kwana Pamagariro Omunu Nekodzero Yokuchenge Twa Panguva Yokushai Wabasa Hurerwe Kuremara Kufirwa Kukwegura Kana Chipi Jacho Chipingidzo Mu Upenyu Chechipiri Ujere Kane Nguwa Yowana Hudiki Nguwa Yokubatwa Jakanaka Nokubatirwa Vanawese Jisine Kuti Wakabere Kwa Jakaita Se Vachacha Engetwa Jakayenzana.